manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechipiri chivabvu 26, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe wasvika pamakumi mashanu nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi.
Frank na Samuel vapiwa bail in the sum of 500 RTGS each nema conditions ekuti vari vasa interfere nema witnesses uye kuti vagare pa madresses avo avakapiwa.
Vatori venhau vaviri Frank Chikore na Samuel Chakawira vanobvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo.
Handioni mutongo uyu uchipedza dambudziko ratinaro iri. Iyi nyaya yaitika kusimbirira mhopo tisina kutsvaga chakonzera kuti musoro uteme. Chakonzera kuti musoro uteme mitemo yedu yakasveyama ine chekuita nemaexchange rates.
Dare repamusoro rehaikoti rinorasa chikumbiro cheEcoCash chekuti ribvumidze kushara zvakare kwezviuru zvevanhu vanoita zvekufambiswa kwedzimari vachishandisa nhare mbozha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira kusvika pamakumi mashanu nevatanhatu sekuziviswa kwazvakaitwa nehurumende nezuro manheru. Vanhu vapora kuchirwere ichi vava makumi maviri nevashanu uye vafa vachiri vana. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti rakanga raongorora vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevashanu. Kusvika nezuro hurumende inoti yanga yaongorora vanhu zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mana nemakumi manomwe nevana kana kuti 37,474. Johns Hopkins University Hospital iri muAmerica inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mashanu ane mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe zviuru nemazana matatu nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 5,590,376 kuchitiwo vafa nechirwere cheCOVID-19 vadarika pazviuru mazana matatu nemakumi mana nezvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevashanu kana kuti vadarika 347,915. Nyika dzinonzi dzanyanya kuvhiringwa nechirwere ichi pasi rose dzinoti America, Brazil, Russia, Spain, United Kingdom, Italy neFrance. Nyika dzemuAfrica dzanyanya kuvhiringwa nedenda iri dzinoti South Africa, Egypt, Algeria, Nigeria, Malaysia neMorocco. Vatori venhau vaviri Frank Chikore naSamuel Chakawira vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora emuZimbabwe pamunhu kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kudzimba dzavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Chikore naTakawira vanzi vadzoke mudare musi wa15/10 uye vagare pamakero avakanyoresa kumapurisa kudzamara nyaya vari kupomerwa yapera kutongwa. Vaviri ava vakasungwa nemusi wechishanu vari paParktown Hospital vachiita basa ravo sevatori venhau. Vakapinda mudare nemusi wemugovera asi muchuchusi wenyaya iva Terenzi Mukuze vakapikisa kuti vaviri ava vabhadhariswe mari yechibatiso. Gweta revaviri ava vapaida moyo saurombe vati odare rati vavira vasakanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi.
Vakomana Frank na Samuel vapiwa bail in the sum of 500 RTGS each nemaconditions ekuti varipoti vavava vasainterfere nema witnesses uye zvatiri kuti vagare pamaaddresses avo avakapiwa.
Vasaurombe vatiwo vari kugunununa nekuramboshungurudzwa kuri kuitwa vatori venhau vachiita basa ravo. Vakati semagweta vachaongorora matanha vangatora kuitira kuti vatori venhau vachengetedzeke pavanenge vachiita basa ravo.
Isu semagweta tichanga tichitarisa kuti totora dzimwe nhambo dzipi kuenderera mberi pamusoro penyaya iyi, nokuti tofunga kuti majournalist arifanira kunge ari protected kuti vaite basa ravo. Vasiri kushungurudzwa nekusungwa kana kutyisidzirwa nekusungwa, saka tichaona zvakare kuti tinga approacha matare pamusoro here kuti kodzero dzevatrapi venhau dzemajournalist dzinge dzichiiswa pamusoro.
Pakasungwa chikore natakawira vavira ava vaida kutaura nenhengo dzeMDC nhatu dziri kurapwa paParktown Hospital dzinoti mumiriri weHarare West muparamende, muzvare Joana Mamombe, mutevedzeri weboka revechidiki muzvare Cecilia Chimbiri nemurongi wemisangano yevechidiki muzvare Netsai Marova. Vakapomerwa mhosva yekutyora mutemo nechekuita nekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19, Statutory Instrument 83 of 2020. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, Vatavani Moyo, vati havasi kufara kuti vatori venhau vachiri kuramba vachimbunyikidzwa zvisinei nemutengo wakapiwa nedare repamusoro, wekuti vatori venhau vanoita basa rakakosha nekudaro vanofanirwa kuita basa ravo vakasununguka. Vamoyo vatiwo hazvina kunaka kuti Zimbabwe irambe ichingotaurwa panyaya dzekumbunyikidzwa kwevatori venhau.
Hatidi kuva nyika yoga mudunhu reSouthern Africa. Rinoramba ichikobuda yakasumukira zvikuru isiri munguva yehondo, kasiri pakati pekuzvindikita kumbunyikidza nekukanganisa kodzero dzevatapi venhau. Misa Zimbabwe, zvinoti izvi hazvina kukodzera uyezve hazvitipi chimiro chakanaka mumeso yevauyi, mumeso yevashanyi, mumeso yevanoda kuuya vachizoita mabhizimusi munyika yedu yeZimbabwe yatinoti iyo foreign direct investment.
Ichakadaro mumwe mutori wenhau Augustine Moyo, uyo akamboita mutauriri weZimbabwe National Road Administration, ashaya mutsaona yemotikari. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti rufu rwake ruchafamba sei. Vatori venhau vakawanda vanyora patwitter vachiratidza kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaMoyo. Mune imwe nyaya yaitika muHarare, bato reMDC rinotiwo imwe nhengo yaro yeHarare Youth Province, vaLovejoy Chitengu, vasungwa nemapurisa nhasi mangwanani. Mutauriri wevechidiki mubato iri vaSteven Chuma vati vachitengo vari kupomerwa mhosva yekuratidzira mukuratidzira kwakaitwa kumusha weWarren Park apo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Gweta riri kumirira vachitengu vaGift Mtisi vati vachitengo vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo nechekuita nekudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Chitengo ari kuchajwa nekutyora mutemo yemutemo weCOVID SI 99 of 20, asi ane imwe charge iri kusuggestwa iri alternative charge, yekuti kana iyi yekutanga isina kuita zvakanaka vanoisa imwe charge. Charge imwe yechipiri ndiyo yekutyora mutemo wemagatherings, ungana vanhu vakawanda vaine chinangwa chekuda kuita ruzha kana kukonzeresa ruzha.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa vapo unyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vanga vakabatikana patavafonera vakati tizovafonera zvakare pavanenge vasununguka, inova nguva yatinenge tavapa mhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
VOA Africa Zimbabwe yave kuipa masaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Dare repamusoro reHigh Court nhasi rarasa chikumbiro chekambani yeEcoCash chekuti ribvumidze kushanda zvakare kwezviuru zvevanhu vanoita zvekufambiswa kwedzimari vachishandisa nharembozha idzo dzakanga dzavhariswa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kutanga kwemwedzi uno paine fungidziro yekuti vanhu ava ndo vari kukuchidzira musika mutema. Richipa mutongo waro nhasi musi wechipiri, dare repamusoro iri rati haringarambidzi kushanda kwemutemo richiti kutonga richitsigira EcoCash kunotadzisa RBZ kuita mabasa ayo sezvinobvumidzwa nemutemo. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti zvanga zvagara zviri pachena kuti RBZ iri kunangana nevanofambisa dzimari kuEcoCash ava kwenguva ndefu, asi vanoti havaone danho iri richigadzirisa dambudziko riri kukonzerwa nemisika mitema pakutengeswa kwemari yekunze. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Ndakatarisa hangu mutongo uyu hausi mutongo wandeikadza zvikuru. Takatarisa kuti mumazuva apera aya RBZ yanga yanyanya kusimbirirawo EcoCash zvichitoitawo zvekunanga nemamwe madirector avo vachivapomera mhosva yekudira peturu panyaya dzekuchinjwa kwemari idzo dzidzi. Saka hausi mutongo wandingati ungadziwa nyanya kushamisa kana kuti wanyanya kukadza.
Mutongo uyu unosiya papi vanga vachiita basa rekuchinja mari nemafoni ivava vakuchera?
Ichokwadi kuti pane vazhinji varasikirwa nemabasa, vamwe vanga vachichinja mari asi nevamwewo vanga vachitoitawo mabasa asi nei nezvekuchinja mari, nekuti tikatarisa tichaona kuti vamwe vanhu vari kuvharirwa maagent lines aya makambani anga achitoitawo mabhizinesi avo asi nei nezvekutenga nekutengeswa kwemari. Vamwe vachona ndo vakadzikisirwa malimit avanga akwanisa kuti vaite pamwedzi ekuita mabhizinesi avo. Saka zvese izvozvo izvo zvichaafekta mune imwe nzira kuitwa kwebhizinesi munyika muno.
Ivo mutongo uyu unogadzirisawo here dambudziko remisika mutema iyi kana rekuchinjwa kwemari mumigwagwa riri kuedza kurwiswa neRBZ?
Handioni mutongo uyu uchipedza dambudziko ratinaro iri. Iyi nyaya yaitika kusimbirira mhopo tisina kutsvaga chakonzera kuti musoro uteme. Chakonzera kuti musoro uteme mitemo yedu yakatsveyama ine chekuita nemaexchange rates. Chakonzera kuti musoro uteme inyaya yekusava nemaindustry ari kushanda anoita kuti tinge tichiwana foreign currency yakawanda. Izvi zvekuda kuvhara EcoCash vanhu ava vachangozongotsvaga dzimwe nzira, uye dziripo dzakawanda dzimwe dzavatovhura kare dzekuti vanhu ava vange vachingochinja mari vange vachingoraramawo nenzira dzavanga vachirarama nadzo. Saka ndingangoti inini kunyange hazvo RBZ yananga EcoCash kuti ndo vari kudira peturu panyaya dzekuchinjwa kwemari, asi hakusi iko chaiko chaiko kwavanenge vachifanira kunangisa mapanga avo neminondo yavo. Ngavatinangise minondo chaiko chaiko kune matambudziko, kunova ndiko kunofanira kunge kuri kwekusimudzirwa kweupfumi kwekumaexchange rate atiri kutaura nezvavo, kuitira kuti matambudziko akaita seaya asange achioneka achiitika.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Dhora remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba zvakanyanya kubva bhanga guru renyika zvarakazivisa kuti rainge rounza mari itsva yemadhora 10 nemadhora 20 svondo rapera, zvopa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Kunyange hazvo hurumende yakati dhora rekuAmerica rinofanira kutengeswa nemadhora 25, iko zvino pamusika mutema riri kutengeswa nemadhora 95. Blessing Zulu, Studio 7, anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano revashandirwe reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka panyaya dzemari.
Dollar radona zvekuti kuti titi viable currency zvaakuti remei. Uyewo tirikuti inonzi money supply ngaiite shoma. Nokuti money supply ikaramba ichikura munyika ndiko kudonha kunenge kuchiita zim dollar. Plus money supply ndiyo inofida kumusika mutema. Nokuti kana mari yakawandisa, mari inoenda kumusika mutema inenge yakawandawo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzagara dzayambira hurumende kuti nhunzi isingadi kurumwa nzeve inovigwa nechitunha sematauriro amuzvinafundo Gift Mugano avanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University.
Mumashopu ati kupinda zvinhu zvaakudhura zvisingaiti, marets ari kukwira kuita chimbwa mupengo. Takazvitaura kana uchatondera Blessing gore rapera kuti muna March 2020 Zimbabwe ichanga yakushandisa US dollar. And it is sure zvakaitika kuti sekudaro governor wa Central Bank vamangudya vakabvumidza vanhu kuti vashandise US dollar. Saka zvaitika zvekuti kutambirika kuri kuita US dollar mashop pamwe chete neZimbabwe dollar kwabva kwawedzera kupedza simba kuZimbabwe dollar. Zvabva zvadzowedzerwa futi nekuti kwaita coronavirus. Mamwe masekta anofana kunge achibatsira kuunza mari kunze kwenyika setourism akabva avharwa zvachose. Zvinotengeswa kunze kwenyika hazvisi kutengeseka sezvitaita makore apfuura sefodya pari zvino. Iri kutengeswa but hatisi kukwanisa kuona mari yakati o nekuti vatengi vashoma, mari yeshoma. Zvicherwa hatisi kutengwa zvosvaimboita kudhara nekuti vari kunze kwenyika makambani mazhinji vakavhara zvachose as well. Chimwe ndechekuti hama dzedu dziri kunze kwenyika vari kudiaspora havasi kukwanisa kutumira mari yavaisimbotumira makore apfuura nekuti vakagarawo mudzimba. Saka chiri kuita kuti mari kunze kwenyika ishoma muZimbabwe yobva yapedzisa kuuraya Zimbabwe dollar inova yanga yagara yakutenda zvayo kumakuva.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti vanhu havana chivimbo nedhora remunyika.
Zvinoita kuti rirambe riri vulnerable kunyaya dzespeculation, kunyaya dzerent seeking, kunyaya dzearbitrage. Izviwo zvinokonzereswa zvakare nemadistortions aripo mumisika yekuti vanhu vanogona kuwana mari neexchange rate iri pasi, wana zvakare mukana wekuitengesa mari iyoyo neexchange rate yepamusoro. Uyewo zvakare kuwedzerwa kwemoney supply munyika through maintroductory manew notes uye zvakare virtual money. Zvese izvozvo zviri kuita kuti simba remari yemuno irambe ichiderera.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yezanu PF vaGilbert Mponda.
Dhora riri kuramba richiderera nenyaya yekuti yatinoti balance of payment position yeZimbabwe haina kumira zvakanaka. Tingangotaura isu kuti Zimbabwe iri kunyanya kutenga zvinhu zvekunze kudarika zvainenge ichitengeserawo nyika dzekunze. Ipapo zvinoti mari yenyu irambe ichidzikira. Vanhu vanofanira kutarisisa kwakaitarisa nyika kuti isusu eze kanti tagara tine yatinoti deficit pama foreign currency generation. Taiwana yainzi balance of payment support yaibva kuIMF nekuworld bank. Izvozvo zvakaregera pakango apply masanctions. Saka kuvhara gap iroro zvinofanira kunge zvichiitika nezvo tinofanira kuita yatinoti import substitution.
Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kwapa kuti vashandi vatambire mutero wembwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndine Blessing Zulu.
Kudare zvekudyidzana nedzimwe nyika vasiusiso moyo vaburitsa mashoko anoti hurumende inokurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Vamoyo vabata zvakare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzenhengo dzeMDC nhatu dzinoti muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vakabatawo zvakare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu dzamuzvare Ntombizodwa Mpofu namuzvare Nokutula Mpofu kwakaitika kubulawayo uko kwakazosiya mapurisa matanhatu achisungwa vachitiwo hurumende iri kushanda nemazvo mukuongorora nyaya idzi. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti hurumende haisi kushanda nemazvo mukuremekedza kodzero dzevanhu. Kuti tinzwe zvizere Mike Hove weStudio 7 abata mukuru wesangano reZim Rights vadzikama ibere.
Nau zhinji dzatiri kusangana nadzo dzekutyorwa kwekodzero mapurisa ndovanenge vari pamusoro penyaya iyi mucharangarira nau yana mupofu madzimai vakashungurudzwa zvikuru kuBulawayo vakatobatwa nemapurisa vakashungurudzwa zvakanyanyisa toyawo nenyaya yana mamombe vakatosungwa nemapurisa vakaendeswa kuchitashi chamapurisa ndokwavakazobva vakuenda kwavakanotocha saka tichitarisa saizvozvo tinofunga kuti purisa ndivo vari kutonyanya kutyora kodzero dzavari kufanirwa kunge vachidzivirira
Chitarisa zvakaita kuBulawayo wani mapurisa acho akabatwa wani?
Hongu vakabatwa mushure mekunge paita outcry. But kana tichiti mapurisa ndoo ari kunyanya kutyora kodzero. Tinenge tisiri kutarisa nhau yakaitika nezuro cheche. But tiri kutarisa history yekuti mapurisa vanoshanda sei. Muvhiki rekutanga relockdown. KuBulawayo mapurisa vakarova munhu. Tine urombo kuti munhu wavakarova iyeye akatotisiya. Saka nyaya dzatiri kutaura idzi. Akasi kekutanga kekuti mapurisa vanotyora kodzero dzevanhu asi dambudziko guru rinenge riripo ndereko mapurisa vanenge vaita zvakaipa kudai izvi havasi kuzowanikwa vachimiswa pamberi pemutemo vangangomira havo pamberi pemutemo day 1 day 2 asi zvakakosha kutizive kuti muhistory kazhinji vanongoregezwa vakadaro zvichireva izvo kuti hapana yatinoti muchirungu rule of law
tikatarisa zvakaitika nevasikana vatatu veMDC vanonzi vakasungwa after vanga vachiratidzira takabva tanzwa mutungamiriri wenyika vamunangagwa vachikurudzira vanhu vachiti aiwa vanhu we musabude neuwandu wenyu muchinoratidzira apo tiri pasi pechirongwa chelockdown sikana riri kodzero rangu chizvara cheZimbabwe kuda kubuda nechinoratidzira asi ndikuudzwawo nehurumende kuti usabude uchiratidzira chii chinofanira kuitika panyaya yakadai
tingangoti munguva yatasangana nayo yelockdown iyi pane makakatanwa akati wandei asinogona kusangana nawo pakati pemutemo nekodzero ndinofunga kuti vanhu vakasununguka kuexercise marights avo asi zvakangokoshawo kuti pakuexercise marights ako apa usawanikwe uchityorawo kodzero dzevamwe dambudziko ratiinaro panguva inoyi nderekuti munyika yedu yeZimbabwe hurumende iri kuita sekunge yatora chirwere chatiinacho ichi seadvantage yekuti vachinyatsotyora kodzero dzevanhu muenzaniso wetsika iyi ndokupwanya kwavari kuita misika kuti vanhu vari kuchema kuti hatina chekudya nekuti hatisi kukwanisa kuenda kumabasa hurumende inouya inobva yapwanya misika iyoyi
havanga vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikama ibere vari parunhare muHarare naMike Hove weStudio 7 Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Haleluya makadiko mose gaititi muzvara nhasi ra 25 May ri Africa manzi ngati day Africa yedu vana vamwari tirambe chinamatira Africa zvatinoziva kuno ku South Africa katiri zuva iri rinokosheswa chose ndiro zuva riri pamiromo pa radio hose pa TV pa vanhu hose vatungamiriri vatongi venyika vakasiyana siyana vari kukurukuva nezvaro kuti Africa ngairambe ichisumudzirwa Africa ngaigone kuzvimirira Africa kaive nesimu pari kuzvitongawo saka sema Africa tose ngatirambe tichinamachira Africa kuti Africa onayo ivoyo pamepu yakasimba irambe ichikura irambe ichienda mberi zvose zvose zvinobva muAfrica zvirambe zvichirarama nokukura vana veAfrica vatungamirirwe namwari pasi rose renyika kwavari ukoko varambe vachengetwa tinozviziva kuti mukati meAfrica mushine matambudziko mazhinji akawanda zvatinozova zvara nhasi mwedzi uno kuSouth Africa kuno utonzi Africa Month kubva May uchitanga utopembererwa kunyange vanhu vasina zvavo kuungana pamaradio pamaindaneti ndoo zviri kutaurwa nezvezvi Africa saka Africa izuva Africa Day ranhasi zuva rakakosha kuvana veAfrica kuti rambe tichiparticipata muzuva reAfrica irori kuti mwari wokudenga vachengetedze Africa tinozva mukati meAfrica mune matambudziko mazhinji muchiri nenzara mune urombo uye futi nehondo dzezvimatongerwo enyika kumbunyikizwa kukodzero dzevanhu dzevanhu vakadzi nevarume, kurova kwevana, kupondwa kumadzimai, kurova kwemasupe nezvakasiyana siyana mukati meAfrica. Africa ichiri kuonekwa kwatiri vanhu vaya vachiri kumbundikidza kodzero dzevanhu uye futi nokuita kusina kufanira mukati meAfrica. Saka tinongoti Africa dai yakamuka, Africa tisina machira Africa kuti nayo asomudzirwe urombo nematambudziko zvipere nezvirwere. Tinoti muAfrica ndo muno matambudziko mazhinji okuparara kwevanhu vakawanda nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana tisingatauri checorona ichi.
Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata chenyika chemutambo wenhabvu yevanhukadzi chave naCaptain Mutsva chakatarisana nekurwira nzvimbo yemakundano e2023 World Cup aya achaitirwa muCape Town kuSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Felicitas Kangwa apiwa basa rekuve captain weZimbabwe netball team kusvika kuma2023 World Cup kuSouth Africa. Zvichitevera kusiya basa kwapepechwa Siya Chitema, uyo aregedzazve netball kuitira kuti awane nguva yekunge aine mhuri yake. Asi Kwangwa haasi kutya basa iri, achiti iye anga akarimirira sezvo akamboita basa iri, achivimbisa iye kuti achiita nepese paanogona napo kuti Zimbabwe ibudirire.
Basa iri hangu ndandarijaira because basically ndichibva kujunior team. I was the captain and pandakangoenda kuvahombe kwacho ndakangosvika nchiita basa. Saka ndandingori muprocess yekudzidza. So sezvanga zvingoripo, I think ndichangoedherawo mu kudarika upanangari.
Kwangwa anoti Zimbabwe ichabudirira kuenda kumafinal e2023 World Cup, achivimbisa iye kuti ari kuona vachipinda mufinari iko zvino mushure mekusvika mumakota finari emakundano a2019.
Aiwa, 2023 tinenge titori mufinal chikavatarisiresho.
Manager wechikwata ichi Muzvare Ledwin Dondo vanoti pachange paine shanduko huru kubva kuchikwata chakaenda ku2019 World Cup nechikwata cha2023 sezvo vari kuda kupa nguva kuvatambi vechidiki. Murairidzi wemajames Ropafadzo Mutsauki anoti pane zvinhu zviviri zvinokwanisa kuitika mushanduko yavanayo, kubudirira kana kukundikana, asi ivo vari kutarisira kubudirira.
Pane tikachenje gayega, pane zvinoafektika, pane zvinodi zvinoimbova. Saka ndinotarisira kuti pachaita machanges and pachaita kushaka kwetimu. Zvinogona kuita kuti timu ive nemaresults kana kuti timu idi ishaye maresults. Asi hatitarisiri kushaya maresults nekuti timu yagara yakabatana.
Zimbabwe netball team yakandengendesa pasi rese ku2019 World Cup kuLiverpool, England, uko yakasvika makota finari yarova Northern Ireland, Sri Lanka neBarbados. Asi kwazvino chikwata ichi chiri kutarisira kusvika mufinari kana kutotora mukombe wacho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai, muri yeZimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8 PM. Nhasi muchirongwa tichange tichiendera mberi tichiongorora nyaya yezvechirwere checoronavirus, tichitarisa zvekare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai kunonzi kuri kuitika munyika panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chelockdown, icho chinokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba. Muchirongwa chedu tina Muzvare Chido Chikwari vachataura nezvenyaya dzeutano, mukuru wesangano reZimrite vadzikamai bere, uyezve vatabani munyama kweta rinongorora nyaya yezvekodzero dzevanhu, uyezve inhengo yesangano reAfriconsult Fem vachange vachitiudza zvizere pamusoro pezvenyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi kunonzi kuri kuitika munyika panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chelockdown. Muri yeZimbabwe, musakanganwi kuteerera chirongwa ichi manheru ano chandinenge ndichikokera ini Mike Hove weStudio 7.
Chirongwa cheThe Connection na8 PM chiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus takatarisana nevechidiki. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira sambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwana udzedu paWWW.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 26 kuNkwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, lokhu bengamashumi amahlanu lasithupha 56 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kuthi abalaleli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878. Umthetho wandaba kamantshi lamhlanje unqume usipha intatheli izindaba ezibotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo uFrank Chikore loSamuel Takawira imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili.
Ezinye izikolo kathesi zichisetshenziswa njengama-quarantine centers kumele zifafazwe, so into leyo yonke ayikho practical, so angiboni ukuthi izikolo ziyavulwa.
Abazali bahlaba omkhulu umkhosi elizweni ngobude besikhathi sokuvalwa kwezikolo kungenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana ebantwini abangamakhulu ayedlula amane 435 abahlolwe izolo akula otholakale elegciwane le-COVID-19. Lokhu kuhle kwakhweza inani lasebehloliwe ukubana balalalili gciwane lobahatshi elizweni. Lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka laya kwabazinkulungwane ezingamashumi phose amane 37,474. Lokhe bengamashumi amahlanu lasithupha 56 asebetholakale bele COVID-19. Kwasinda abangamashumi amabili lanhlanu 25 abagulayo bengamashumi amabili lasikhombisa 27 labulala abane. Abekolitshini le-John Hopkins University kwele Melika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 346,873. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,393,539. Emazwe nawezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 115,346, labulala inkulungwane ezedlula ezintathu 3,471, kwasinda inkulungwane ezingamashumi eyedlula amane 46,426.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave ekseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Amathandaba kamanje lamhlanje unqume usipha intatheli zindaba ezizimeleyo uFrank Chikore lo Samuel Takawira imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. Intatheli zindaba lezi zombili ezisebenza zizimele zetheswa umlando wokungalaleli amapholisa lapho zethekelele esibhedlela seParktown Hospital eHarare okwelatshwa khona inkokheli yabatsha eMDC Alliance eyayithunjiwe zizama ukukhulumisana layo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
UChikore loTakawira babotshwe ngolwesihlanu lweviki ephelileyo bamiswa phambi komthethwandaba kamanji ngomgqibelo lapho abalelwe ukuhlawulwa isibambiso ukuze bathoniswe besuka emakhaya okwenze bavalelwa impelaviki yonke ebigoqela ikhefu leAfrica Day izolo. Lamhlanje babuye edale likamanji empare befakwe izankosi enyaweni kodwa intatheli zindaba ezizimeleyo ezigoqela eze Studio 7 zalelwe ukungena edale ngezizathu ezingachasiswanga ngabomthetho. Igqwetha labo umnumzana Phaida Moyo Sawurombe wazise ukuba ababili laba baphiwe imvumo yokuhlawula amakhulu amahlanu amadola eZimbabwe i-$500 ngamunye. Banikezwa imigoqo yokuthi bengahluphani labafakazi bakahulumende bahlale ezindlini zabo njalo bayezibika enkambeni yamapholisa kanye ngeviki. Idale liphinde lathi uhulumende wehlulekile ukupha ubufakazi obuqinileyo bokuthi kungani ababili laba kumele bayalelwe ukuhlawula ibheyili. USawurombe uthe kuyadanisa ukuba intatheli zindaba lezi zibotshwe ziqhuba umsebenzi wazo zingephuli imithetho esithi kuqakathekile ukuthi intatheli zindaba zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa ngabomthetho ngoba lo hulumende watsho ukuba umsebenzi wazo ukuhlangothi oluqakathekileyo ngalesi sikhathi ilizwe liku-lockdown yokulwisana lokuthelelwana lula kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngingubathabile Masuku.
Abazali bahlaba omkhulu umkhosi ngobude besikhathi sokuvalwa kwezikolo ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Kodwa ngakwelinye icele baphinde bakhalaza ngokungazimiseli kokuvulwa kwazo kumaviki amathathu azayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba njalo.
Sekuzinyanga ezimbili izikolo zavalayo ngenxa yegciwane le-coronavirus, uhulumende usethe izikolo sezizavulwa ngemva kwamaviki amathathu lapho okuzaqala ngabafundi ababhala imihloliso lonyaka. Unkosikazi Nolizwe Sibanda ongumzali uthi kulendingeko eziningi ezifunakalayo ukuze izikolo zivulwe.
Thina njengabazali ukuthi in 3 weeks time izikolo ziyavulwa, eyi sikubona sisesimeni esingamanga kuhle ngoba kunje kufuneka izinto eziningi, sanitizer, into eziningi ningi. Angasi kungenzakala njani, siyafuna sithi abantwana babuyele esikolo kodwa eyi isimo seseZimbabwe asimanga kuhle ngoba eyi asile equipment ekwande singazi njalo.
Omunye wabazali umnumzana Ngqabutho Sithole uthi bambaxambili bengazi ukuthi okufanele kwenziwe yikuphi.
Njengabazali simbaxambili ngoba siyakhanya ukuthi abantwana siyihle ezilabo ezindlini balahlekela isikhathi eside, isikhathi esiningi sokufunda. Kodwa njalo sithi siyakhangela ukuthi benze lokhu kuthiwa i-online learning. Imali zakhona ezidingakalayo eziningi ezifunakalayo ukuthi abantu bethole idatha. Singakhangela ukuthi esikolweni kungcono ngoba bayahlangana labanye abantwana. Kodwa ke ekuhlanganeni khonapha kwaziwa ukuthi ogulayo nguphi ongaguliyo nguphi. Ngakho ke kuyinto esenza singazi ukuthi senze njani. Ngoba lakho khona lolwazi esilalo ngokuthi abantu bangaka abalomkhuhlane ngani silokhe silufihlelo njalo kulabantu abalokhe bebuya bevela kwamanye amazwe asazi ukuthi bona babuya belawo yini kumbe bengelawo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Nation Mutsitirwa uthi umumo okhona awuvumi ukuthi izikolo zivulwe manje.
Akhonoko okuthiwo nguhulumende ukuthi izikolo ziyavulwa in 3 weeks, thina asivumelani lakho ngoba ukuthi izikolo zivulwe kumele kube lezinto eziningi zimele sezienziwe into zile ezifana lokutesta abantwana singakhangela katesi igovernment ayila capacity yokutesta abantwana abantwana abadlula 1 million lababalisi abadlula 140,000 in 3 weeks ngoba katesi ngenyanga ezingu 3 ezidlulileyo igovernment ikwanise ukutesta abantu bayafika around 37,000. So ukuze ukuthi itest abantwana bonke laba lababalisi into le ayikho practical.
Uyaqhubeka umudzithirwa ethi aluba kuvulwa ezinye indawo kulokufaka impila kahle yabantwana engozini.
Ezinye isikolo katesi zichisetshenziswa njengama quarantine centers kumele zifafazwe. So into le yonke ayikho practical. So angiboni ukuthi isikolo ziyavulwa. Thina njengababalisi sikhangelela ukuthi uhulumende avule isikolo ekugcineni kwe-lockdown ngoba asifuni ukuyenza ama-experiments lempilo yabantwana, lempilo yababalisi. Izinto ezifana lamabhawa, lamachechi, lama-stadium, izo zimele zivulwe ekuqaliseni ngoba asifuni ukwenza i-experiment lempilo yabantwana ngoba yibo esibakhangelele ukuthi yibo bale future elizweni leZimbabwe.
Laloba abanye bebona isikhathi singafanelanga ukuthi izikolo zivulwe, omunye wabazali umnumzana George Fuyani uthi isinqumo sikahulumende osokuvula izikolo ngezigaba ngezigaba siqondile.
Ukuvula kwezikolo in phases kuyingathi kuyinto encomekayo kakhulu kuvela kuhulumende ngoba ungakhangela ukuthi igcikwane lele le-corona lispreada kakhulu nxa kungela i-social distancing. So bengavula isikolo kuvule abo form 6 primary kuvule exam class ka-grade 7 kuzabancedisa ukuthi bekwanise ukwenza i-social distancing after 2 to 3 weeks sebezaqalisa ukulandela amanye ama-classes. By then bazabe sebebonile la ma-challenges bazabe sebeke bahlangana lawo kuma-classes la beke avula sebezakhona ukuthi bebekwazi bengadresa njani bethula ama-solutions. Siyebo njengabazali siyabe sikhathazekile but siyathemba ukuthi lokhu okuplanwa nguhulumende kuzasebenza njengoba kuplana futhi lakwamanye amazwe njenge-South Africa.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema wethule umbiko ethi izikolo ziyavulwa ngemva kwamaviki amathathu ngezigaba kuqala ngababhala imihloliso lonyaka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafishane liziphiwa nguMike Wobe. Ugatsha lwezempilakahle esiqintini seSpringfield Green County esigabeni seMissouri lubikwa ukuba kulesisebenzi sesibili esikumsebenzi wokulungisa iinwele esesigula umkhuhlane wecoronavirus kuvinkili lwenwele lesalon. Elesisebenzi sakuqala esesisebenze ukulungisa iinwele zabesifazana abangamachumi edlula athoba minwe mibili 84 phakathi kwensuku ezedlula iviki lokhu leyo salon ivuliweyo ekwethisweni kweziqondiso ze-coronavirus lockdown kuleso sigaba. Umqeqeshi womdlalo we-basketball ekholijini le-Georgetown University uPatrick Ewing uphunyisiwe esibhedlela lapho akade eselatshwa khona izolo esesinde umkhuhlane we-coronavirus yena lendodana yakhe. Abaphila ngokuthengisa labanini bamabhizimusi amancane kwele Kenya babikwa sebesebenzisa izimota lamabhayisikili ukuthengisa impahla yabo ukuze benanakele imuli zabo ngalesi sikhathi lelo lizwe livaliwe emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMike Wobe.
Ngokwamanje wothi ngidedele kuChris Gande esipha udaba oluphathelane lezenotho.
Ukusungulwa kwemali entsha eyisisindo se-$10 ngeviki edluleyo kukhanya sokubangele ukugugudeka ngamandla kwesisindo sedola leZimbabwe. Kodwa usibali ukhulu webhanga lesizwe ele Reserve Bank umnumzana John Mangutya utshele intatheli izindaba ukuthi isisindo sedola kunye lokungahambi kahle kwezomnotho kubangelwa ngabasebenzisa ubulembu be-internet ukuthumela imali kumbe ukuthenga impahla.
Ngathi kona inhlanzi itshelwe ngamanzi silobunzima obukhulu kakhulu obumangazayo ikakhulu ezitolo. Ezitolo abantu kabakhoni ukuthenga, imali kayikho. Okwakuqala ezinye izitolo azisela izini lolutho. ngokubana abaningi babe ngode South Africa eBotswana yabaye bawode futhi aseZimbabwe but imali yokoda nangokwayo kayisekho abanye kuba lecebo lokuthi bayakhona ukuthi bethi nga laba baseGoli besikhulumisa labantu semashop nxa impuphu i-350 sebeyithenga nge-700 banikezwa impuphu umuntu ebhale phansi ebesebhadala khona leGoli khonokwana yikho kakhulu okulimazayo esinye esikunanzeleleyo futhi ukuthi abanye abanomumbu nalo oholiswayo kuba nzima ukuthi baye ezigayweni izigayo ziyadura ngama-R20 kwezinda ngama-R15 kunzima kakhulu babagandi.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Angliston Sibanda uthi lona ilizwe livele selifakwe ebunzimeni kungethembeki. Ukungabi lamandla kwedola leZimbabwe lokhu sokubangele ubunzima obuphindwe kabili kulabo abahlala emaphandleni. Isakhamuzi sesigaba seMathupelaland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo uthi iningi beliphila ngokuthenga kwele South Africa kodwa ngokuvalwa kwamazwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokunzima.
Angithi umene ikhulumende uqale ukuprinta imali. Ukuprintela kwakhe imali abantu beZimbabwe vele bahle ngokuhle kuhlangana lemigulukudu. Nxa imali iprintwa ivele kuhle kuyihlangana lemigulukudu ehle ikhweze intengo yezinto ezitolo, imigulukudu ehle iwise imali. Isicela ukuya ezitaladeni ingawo ebhenki. So khona lokho nje ukuthi iZimbabwe is an economically lawless society, ngatsho njalo ukuthi abantu nje akunamthetho kungazani nje kumhlaba kumfuza idlemini kumhlambelazela utsile isiveliwe imali kunje sokukhuluma nxa imali isiwa kutsho ukuthi abantu bakhaza abahola abasebenzela uhulumende nabantu abahola imali nabaholi nothi imali yabo ayisekho ivuka ingekho ayiselo lutho and qhubeka isiwa amaresi alokhu eqhubeka isiwa and uhulumende kungani kuyameshula kwinto kwangkhona. So impilo isisuke ibe nzima bebathini makhaza nxa kusibani kukhanya nje kungani nje kulokuguguzela ukuthi ngabe kumbe kuyisethi kubuyelwa kusetshenziswe lona i-US dollar kodwa nalo i-US langkhona lelikhona kalikho phela ngendlela esemthethweni eZimbabwe. So kuzaphinda kuhluphe ukuthi abantu makhaza abanye balithiwe lelo yusa so impilo iyaqhubeka isiba nzima ebantwini makhaza.
Ingcwethi ecubungela ezomnotho umnumzana Masimba Kutjera uthi ukubangela ukuthi umnotho uye nganxele ukuthi ilizwe alila mafekitali alungisa impahla lokudla.
Lamhla ngibona isikwa besisenza $36.40 sisuka ku-$30 ngabalanga ahlulele. So liqiniso lelo ukuthi imali yethu i-value basis siyawa ngendlela esobisayo ungakhangeli parallel market rate ibidlalela kwabo 60 bond to $1. So liqiniso lelo njalo into enkulu endle ukuthi into zihambe kanje ukuthi thina silodubo ele-foreign currency khathesi njalo silodubo njalo elokuthi asila industry esebenzayo. So inhlupho lezo bangela ukuthi singabi nemali eqhedileyo.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi umnotho uwiswa imigulugudu esebenza lebhanga le-Reserve Bank ngoba imali entsha ibonakala imkambo wensitha kuphela emabhanga itholakala nzima. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Yebo, mthokazi omuhle.
Siyalinxusa
ukuthi lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 p.m. kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakalayo emazweni achiyeneyo okugoqela eZimbabwe ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Silusize ukuthi alisoze liyenelise ukungena
kuhlelo lolu ngocingo njengensukweni ngoba sisebenzela ngekhaya asikho kuma studios loba kunjalo zilokandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili ngakho ke asihlanganeni lami u Mike Hove khona pa ku studio 7 ngo 8 ntambama.
Embikweni kampathi ntambo wezobudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe womhlaba umnumzana Sibusiso Moyo ophathelane lezamalungelo abesifazane elizweni uthinte udaba lokuhlukunyezwa kwabasakhulayo be-MDC Alliance. Onkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri neTsai Marova lezakamizi zakobulawayo omampofu untombi zodwa lonokuthula. Umoyo uthe eleZimbabwe liyahlonipha amalungelo abesifazane ngoba kunje amapholisa ayisithupha abikwa ahlukumeza omampofu seyabotshwa ngemva kokuphenywa kwalolu daba. Ngakho ke uhulumende uzakwenza okufanayo edabeni lwabatsha be-MDC Alliance. Kodwa ke abalwela ilungelo loluntu elizweni bona bathi uhulumende kanye lamapholisa yibo abahamba phambili ekwencindezelweni kwamalungelo abantu elizweni. Omunye wabo nguCharles Nyoni, yena ke oxoxa lo Mike Hobe we Studio 7 ngalolu daba.
Into edanisayo sibili ukuthi inhlanganiso eziphatha udaba mayelana lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu zithi inamba yabantu abahlukumezwayo elizweni kakhulukazi abesifazana isikhuphukile ngesikhathi lezi eselockdown. Le into nje ebuhlungu kakhulu ngoba siyabe sikhangelele ukuthi uhulumende namapholisa babe yibo abaphambili kokugcina kanye lokulondoloza amalungelo kaZulu kakhulukazi abesifazana ngoba kukhona okwandileyo okwenzakalayo kokuthi abafazi bayachaywa izindlili kanye lokuhlukumezwa. Kodwa sibona ukuthi uhulumende namapholisa yibaba abaphambili nokuhlukumeza uZulu njalo yibaba abaphambili ngokubandezela abafazi kanye noZulu ngesikhathi lesi se-lockdown.
Sikhangela udaba lokushawa kukantombi zodwa Mpofu elo nokuthula Mpofu kobulawayo kanye lokuhlukunyezwa okwayenziwa abesifazana abathathu abebandla le-MDC. Siyezwa abalwela amalungelo oluntu elizweni besithi bona babona ngani amaphoyisa abasayenzi umsebenzi wabo ngamandla abo wonke yibo abalokhe behlukumeza abantu elizweni. Njengomunye wabo ukubona njani lokho?
Kubuhlungu kakhulu ukuthi amapholisa yiwo aphambili ngokuhlukumeza abantu elizweni kakhulukazi ngesikhathi lesi se-lockdown. Sikhangela udaba lolu lokwenzakalayo ngamalanga ambala adlulileyo okokutshaywa kukantombi zodwa Mpofu lo nokuthula Mpofu kobulawayo betshayelwa ukuthi baphumeleni ukuthi bayedinga ukudla. Kusiba into emangalisayo sibili ukuthi kathi kusebenza kanjani ukuthi uhulumende uyabe sithi umuntu uyavunyelwa ukuthi aye esitolo ayethenga ukudla njengoba izitolo ezithengisa ukudla kuthiwa zingavali. So nxa umuntu esetshawa kabuhlungu kangako kuyabe kuthiwa aphile njani, adlini endlini. Okutshengisayo vele ukuthi hayi uhulumende kayichiyanga into yakhe vele eyokusebenzisa amapholisa ukwenza umsebenzi wakhe wokuganga. Olokhu esiyaphambili esebenza umsebenzi wakhe esebenza amapholisa.
Kukhona okwenziwa nguhulumende kanye labezomvikela na ukusiza abesifazana ababhekane ngalolu dubo lokwephulwa kwamalungelo abo?
Akula nje into nje nayodwa eyenziwayo nguhulumende kanye labezomvikela ukuthi ukusiza abesifazana abakhangelane lolu dubo. Ngoba singakhangela amantombazana la amathathu bazafika ekufeni belokhe bele singayithi ngesilungu i-trauma e-experience le abangene kuyo. Njalo abanye babo vele ukuthi babanje kumbe bazohlala lamadoda into ezabahlupha empilweni yabo ngoba vele elakusasa labo kalisalunganga alisasekho kahle ngoba kuzaba disturba kanye lasemendweni yabo okuba into nje edanisayo kanye ebuhlungu ukuthi uhulumende akumelanga ayilondoloze njalo ayigcine isenzakala into le efana nani laba amantombazana achayiwayo nxa sibili umuntu achaywe izibulo zize zicile zisiba mnyama kangaka so kuyabe kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi kade vele uyabe ewoneni ngoba akula umuntu elilungele lokuchaya omunye umuntu nxa umuntu ebule umthetho kumele abotshwe ahambise phambili kwamanje ajeziswe aphiwe isigwebo sakhe nothi ukuthi umunye umuntu uchaya omunye umuntu sibili hayi into ongamelanga vele ebisenzakala le kuleli lizwe lase
Phosela amazwi akho okugcina utshela uZulu ukuthi udaba lolu lulungisiswa njani
Sekufunakala ukuthi uZulu abambane abe umuntu munye singasavumeli ukuthi omunye wethu echayo ngamapolice asikhanyele nje sizimele sizithulile asamelanga ukuthi sivumele ukuhlukumezwa kanye nokubanjelwa omama nabo sisibethu inkunzi sikhanyele
uChaus Nyoni ngomunye wabalwela ilungelo loluntu elizweni lapho ke lemuzwe exoxa lo Mike Hove we Studio 7 kwezemidlalo intotheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje uxoxa lo mdlali weqembu inguqu ele FC Platinum uRaman Butsanzira yenake obejabulela ukufikisa iminyaka engamashumi amathathu lambili yokuzalwa izolo mhla ka 25 Inkwenkwezi.
Ukutsanzira uqale ukudlala esigabeni saphezulu ngomnyaka ka 2009 ngemva kokuba ebonwe umqeqeqi uMatinda Ndlovu edlalela iqembu leNew West elali kusigaba sika Division 2 useke wadlalela njalo leqembu leCape United njalo uthi wenelise ukudlala kusigaba saphezulu kweminyaka edlule elithumi ngoba isebenza kanzima.
Awungeke ubuye lula nje uvuke nje uthola udlala kwaIslanders it's not easy teams like Islanders lama crowd inning soyana yomele upushe because abantu labana ababelanda uzobona ibhora if you look at Cape again it's a big club and I'm here at Platinum again the Champions League totally different football from le esidlala eZimbabwe you meet ama teams ahlale khona nje kwapana u Champions League so it's not easy make sure you off drugs into ezinjani njani off which into ezibulala career you have to learn from Messi or Cristiano Ronaldo that is injalo siyafunda even ingaka namhlanje 32 years I'm still learning
ukuthanzira uqhubekele phambili wakhuthaza abasakhulayo ukuba kuqakathekile ukusebenza nzima ngoba italenta lodwa alenelanga kodwa umuntu kumele abe lephupho lokuba ngumdlali wezinga laphezulu aphinde njalo asebenze gadalala
talent alone alingeki ukusendawo kuya kumele upush as you have to make sure that you push inspired by Cristiano Oban umnandi that is cool asakhula sibona uchisa omaro Richard Choruma, Ochandida, Okapini, yabo sibuye BF lapana sikhalele ukungena la lisingene mahara sibuye ipora bese ngawazi ukuthi wanti that is service njani service sikhona apa phakathi so it's not an easy road
umdlalo wenguqu umile kulezi nsuku elizweni laseZimbabwe ngemva kokuba kuqhamuke umkhuhlane weCOVID-19 njalo ukuzanzira uthi phezu kokulandela imilayo yokuzivikela kumele abantu beqine ngomthandazo
kumele sibone ukuthi siyathandaza ukuze into le iphele sibili sithandaze of which kumele sihlale ezindlini sanitize ukuze sibone ukuthi siyazivikela kulo mkhuhlane sifake umlimo phambili hayi ukuthi sikunqobe sibili and so into yokuthi singatshona siqambelana amanga ngayo hayi into ekhona sibini
ukutsanzira uthi ulesifiso esokuthi eqale ukwenza ezokuqeqetshi sasengumdlali ukuze nxa esethatha umhlala phansi abe ngumqeqetshi la yakhulise abadlali bakusasa imidlalo yekasilaka Premier Soccer League bekumele iqale ngenyanga kaMpimbitho kodwa idliliselwe phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 akukacaci ukuba imidlalo le isizaqala nini njengoba umdlalo wenguqu ngomunye wemidlalo okuthiwa nguhulumende ilengozi yokuba abadlali bengethelelana igciwane le-corona ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji
singakaligqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili lokhu ebengamashumi amahlanu lasithupha 56 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kuthi asebele gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878. umthetho wandaba kamantshi namhlanje unqume usipha intathelo ezindaba ezibotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo. UFrank Chikore loSamuel Takawira imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili. Abazali elizweni bahlaba omkhulu umkhosi ngobude besikhathi sokuvala kwezikolo ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.